tinokorera kupedza hama dzedu dzefamily munana dzedu dzemazambi nekuvhota nekutaridza vamunhu vavanobati avatungamiriri ichite bato rine ukama hunodzoka kubva chimwe chirimwe chemino tinovakorekotedza nekuti vamwe vedu yavatidetsera kuti chiri kwezimbabwe yeyo saka tichatinonyesarira mutoto vamemozambique vaungana vakavhota vakashara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko ewayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve efemino ediaspora vote efemino munyika yezimbabwe ndo avakakorokotedza vakasharira kuti vanhu vemozambique vari muno vakasava vavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelectioni ekumozambique apera
asika vamarapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
avo ndomanhusisiro akaita vanhu zvaiterera asi ivo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoita ndechekuti kune chinomira nechatinenge tataura nekunenge chatadza nemukuru hatimiri nemanhusisiro anenge akamuteresa ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevanoza vakaafunga pevaza nevanoza vakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii zvaitaurwa nemutungamiri wedu wamumanga
ko kune vamwe vari kutiwo bato rezanup f rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava anc ingava frelimo kana mamapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoitwa ndechekuti aya mashoko chero mune munyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachindotiti pahundi vai pahundi vai vai vanenge vatora mari dzavatambise nemari dzavarombo vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambena isu tichakwanisa kudzora nyika idzi asi kana zvokuona kuti vachindotsanangura kuti aiwa isu chokorodari ii zvinovaremera vanenge voda kundonyesa vachindopinda zanupf mukati nendau dzaisingazivi